Ewa isu sebato takamira semsamba ngwena takamira pavanhu asi dambudziko ratiri kuita inyaya yevanopepesheka nekuda kubata bata pese pese kurwisa vamwe vanhu ndo dambudziko rataita saka vari kuda kuedza nepesi pavanogona vakatanga nemukomana Dhaki vakaona zvisikubuda zvaakuita zvekukireta tumwe tumapolitika parties aiwa ikodzero yavo ngavaite mapolitika parties avo bati project yedu haikwanisi kudisturbwa nekuti hanzi pazoita munhu akadai azotora zita reprojekt yedu nesofa vanhu vezimbabwe vanoziva vatungamiriri wavo vanhu vezimbabwe vanoziva bato ravo vanoziva vanhu vanovakwanisa kuvatungamirira kuenda kukenan
vagaga nje manzwa mashoko ataurwa navasachoya nemashoko ari kungobudawo ekunzi ZANU-PF ndo yakatungamira kuumbwa kwebato idzva reCitizens Convergence for Change munoti
maita basa mukoma dambudziko rine vakomana veMDC Alliance nderekuti havafunge Citizens Convergence for Change anongova mazwi matatu echirungu anogona kushandiswa nemunhu upi zvake anorarama munyika saka kana paita munhu aregister bato rake rezvematongerwo enyika achishandisa mavara matatu asiri eMDC Alliance aya mazwi achembera mazwi akatanga kushandiswa kubva chirungu chichigadzirwa izwi rekuti change harisira nhasi izwi rekuti citizen harisira nhasi saka kana vaakupindwa nemweya wokuti munhu abatanidza mavara matatu avanofarira voti ndeavo zvinoreva kuti havana pfungwa oright dai zvichiita ngavachitiunganidzira mazwi ese echirungu avanofunga kuti anobhilonga to MDC Alliance then voenda vono aregista vanhu vasina zano vanhu vasingazive kwavari kuenda vanhu vane chinono vanhu vasina kurongeka ndo zvichaita kuti vafe vasina kutonga nyika izvozvo
vasachuwai munoti nemashoko avagaga nje
aiwa ngazvinge zvakajeka kumhuri yezimbabwe kuti Citizens Convergence for Change iprogram kana campaign agenda yakasetwa nebato reMDC Alliance nemutungamiriri vanonzi Chamisa vachiparura hwaro hwe 2021 agenda muna January gore rino vaChamisa vakaparura five agenda program kusanganisira the people's agenda, the government agenda, the reform agenda, the citizen convergence agenda and the global agenda. So citizen convergence itori agenda itori program yatikutofamba nayo kuti aiwa ngatiungane ngatinge tichiisa musoro pamwe chete ngatinge tichibva kwakasiyana siyana patiri tigadzise zvinhu zvedu sevana vezimbabwe ndo dingindira redu ratiri kufamba naro padingindira 5 ese akaparwa nemukuru wedu mukuru president wedu vaNelson Chamisa saka haisi nyaya yekuti hanzi isusu tiri kuti citizen convergence izita rebato no harisi zita rebato redu bato redu rinonzi MDC Alliance ichitungamirwa naPresident Nelson Chamisa saka asi citizen convergence iprogram iri kuitwa nevana vazimbabwe iprogram iri kufambira mberi nenyika yese kusanganisira nevakudiaspora vari kuungana pamwe
vagaka nje tinonzwa kuti muzimbabwe mapato haanyoreswe nezekisi zvatakaona zvakaitwa nebato reCCC izvi asi ndopari kuzobva pfungwa yekuti ZANU-PF iri kuda kukanganisa MDC Alliance munoti nenyaya yekunyoreswa kwemapato iyi
zeki ndiyo inoregista mapato aya saka vanhu vanoregista vanotoita nguva ichiripo senzino gara yatema mukoma jonga saka haisi nyaya yezita asi kuti dai riri kunzi riri zita ravo asi ivo vana Chamisa izvozvo vanozvitumidza kuti MDC Alliance saka zita rekuti Citizens Convergence for Change vari kuti nderavo pakudii ivo vari MDC Alliance
vasachoa imiwo sebato chii chiri kuita kuti munonoke kuzivisa zita ramuchazoshandisa musarudzo
vajonga chinhu hachisi chinhu chidikichi hachisi chinhu chepasi pemudhichi akasika takshop ibato rinotonga nyika yezimbabwe ibato rakabata nyika yezimbabwe chinhu chevanhu vana vezimbabwe ndo vanofanira kutaura zvinofanira kuitwa hatiudzwirwi nevanhu vezanupf kana kuudzirwa
vagaga nje kune vamwe vari kuto ZANU-PF iri kufara zvikuru nekuumbwa kwebato irori reCitizens Convergence for Change munoti
ZANU-PF semusangano hauna nguva yekupemberera kumutswa kwerimwe bato kana kuine vanhu vakapemberera kumutswa kwerimwe bato vanhu vari kupemberera kuti munyika muno mune kuzvitonga kuzere Hakuna zvimwe nyika ine mabato akawanda seZimbabwe. Izvozvo chete zvekuti kune mabato akawandisa muZimbabwe. Zvinoreva kuti political space yakavhurika. Zvinoreva kuti political space yedu haina kumbunyikidzwa. Saka vana veZimbabwe havarambidzwe kufarira hurumende ZANU-PF inovatendera kuti vavhure mapato ezvematongerwe nyika pavanoda.